kunawo kunawo wana wano wabayo wakuna kwenye kupamba kuna kutu wana wali kupepot
avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvhota munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma vaSimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vanga vasina kunatsa kuizwisisa ende nge sina kunatsa kusvitswa kune vanhu sematarisiro atatifunga kuti anga asvitswa nehurumende chairipo. Vabereki vedu parezvino tisu takutovazivisa kuti chii chinonzi BVR. Wese munhu ati kusvikira baba pavo kutaura navo kuchiwadzana navo vari kutigamuchira mune
vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji vechidiki vezanupf vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki wezanupf audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyoresa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Ndaona kuti fambe nema proof of residence zvazviri izi kwezi kana ari lodger maybe landlords vanogona kurapa ne proof of residence yavo kana kuti ne pepa remagesi kana remvura. So tangoonawo kuti isusu zvatingabatana neveBVR zvaita izi kuti tifambe nemapepa aproof of residence ana mahafuzati kuti wane tichazogopo vanhu tichifamba uye zvetichiencourajana kuti kuregesa kuvhota sewhole nation chii zvakangonakawo.
Mumwe wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Saka tine maafidavits atinenge tiinawo akakomishinwa nemakomishina of course emuno muZimbabwe atakatifamba nawo atakatinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasunguka vaona mukana voenda vanoprocesa that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirizhonga.
I think three days because this is not what you need. Kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.